Izvi zvireva kuti mapazi ehurumende akaita semanational parks, kana kuri kuZimbabwe tinoziva manational parks anana Hwange National Park, vana Victoria Falls National Park, vana Kyle Recreational National Parks, anenge ari ehurumende iwayo, namapazi akaita sana immigration. Zvose izvozvo zvinenge zvisina mari inoendako. Hakutorina vanhu vanoshanda kumapaki ikoko, vanenge vasingakwanisi kuenda kumabasa, vachitonzi mabasa enyike zvino akamira, hamusi kukwanisa kuuya kumabasa. Asi kwozoita mapazi ehurumende anoti chero vasingahori vanotongonzi ngavainde vakamirira mari yavo kuti izokwanisa kuuya kana hurumende yadi yavhurwa.
Izvi zvinokonzerwa nei kuti hurumende isvike pakuvharwa?
Izvi zvinokonzerwa nokuti mamirirano ematongerwo anoitwa nyika yeAmerica ndeyekuti purezidhendi unova ndiye mukuru wehurumende haana simba rokungonokora mari achiti wava kudi wakuhoresa vashandi vehurumende. Unoto mari yake yokurana hurumende yokutonga inotouya ichiita bhijana bhijana, yavhoterwa kubva kumahouse of representative yozobvapo yovhoterwa kumaseneta yozobvapo yoenda kuwhite house ikokoko kuna purezidhendi vondoona kuti havarobvuma here bhajeti yavapuwa iyi. Saka hapana bazi pamapazi matatu ipapo rinonzi rakasimba kudarika rimwe bazi. Purezidhendi chaiye unongova purezidhendi usina homwe yemari yaanokwanisa kuti ndotora pandongodira.
Kuti zvipere izvi hurumende izururwe, chii chinofanira kuitwa?
Panofanira kunge pachiwiriranwa. Chinofanira kuitwa pachandinoona nokukurudzira ndechokuti ngapave nemari inoiswa kumapazi akavharwa iwayaya, vozotaurirana zvavo zvemakakatona aripo okuvaka mudhuri kubhodha kuti vanhu vasapinda, nokuti ndo pane makakatanwa ipapo. Purezidhendi vari kuti bhajeti yamondipa ndivhure hurumende inofanira kunge ine mari yokuvaka mudhuri.
Pane chingadzidzwa here nevatungamiriri vemuAfrica kana kuti zvikuru sei muZimbabwe?
Vanofanira kunge vachikwanisa kudzidza zvinhu zvakawanda chaizvo kuti pamapazi ehurumende ari kuZimbabwe kubvira kuna kupatoti presidium kuna ana president kuna mavice avo neofisi dzavo nama MP nama senator uko, hapana bazi rinofanira kunge richikura kudarika rimwe kana kuti president kuti afaniri kuva nemasimba akanyanyanyanya kudarika vamwe vose. Hazvizo kwanisi kuti nyika itongeke zvinomutserendende. Nyika inotongwa navanhu vamapazi ose, saka tinofanira kudzidza kuti nyika ndeyedu tose, zvisinei nokuti ndiri weMDC, zvisinei nokuti ndiri weZANU PF. Kukritisaiza munhu, kushora mutungamiriri wepati yako, handi kumuvenga, asi kuti kudi kutaridza nagwara kwaro.